Je kwata izi zvaita mangange 0-0 mumutambo uyo Zimbabwe yakaifanira kukunda kuti ipavise nzira yayo yekuenda kumafinari e-2022 World Cup. Kunyange hazvo yatambisa vatambi vayo vane mukurumbira saKnowledge Msona, Tino Kadewere, Marshall Munetsi naKama Billiard, Zimbabwe yachatarika zvinotyisa ndokutora point imwe chete panzvimbo yeese matatu. Vaona mutambo uyu vanoti Zimbabwe haifanire kuchema vatambi vanomwe vasina kuuya kubva kuEngland, nekuti South Africa yavatamba nayo yanga ichiroveka zviri nyore. Muteveri wechikwata ichi vaSimbai Mahachi vari kushaya kuti chii chaicho chaita kuti maWarriors atatarike zvakadai.
Zimbabwe here muchi munyama here shonga here kana chii zvarambe.
MaWarriors nebafana bafana vagovana pointi mugungano rezvikwata zvina iro rinosanganisirawo Ghana neEthiopia idzo dziri kusangana manheru ano. Asi vakawanda vasara vaine mubvunzo kuti kana Zimbabwe ichadza kukunda South Africa yakadzara vatambi vechidiki vachakundawo chikwata chepi. Mumwe wevararidzi veHarare City, Fungai Totao Kwashi, anoti Zimbabwe inofanira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kubudirira mugungano iri.
Vakuru vebhora redu ngavaronge mafrendlies, timu ijaire kutamba yese, timu ijaire kubatana, timu iende kuene cohesion. Prepare to fail or fail to prepare, makasaronga zvakanaka zvinhu zvingazvifambi.
Mutambo uyu wanga uri wekutanga Benjani Mwariwari achigara pabonde semumwe wevatevedzeri vemurayiridzi weMaWarriors. Zimbabwe iri kusangana neEthiopia musi wechipiri svondo rinouya, zuva rimwe chetero Ghana iri kushanyira South Africa. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.